Atorio Miria Vashandi, Kazati, Supreme Court Judgment, but the Supreme Court Judgment, I love Rona with Bagudenga. Ina Matano, Ayaka Tora, and the Institute Matano, you are you, you are the Fananga, he came in to put you on Raga, Kunga, Kaita, put it to a picture out. Kaka, if you could put you over there, you are all in super chair to serve as one of Miria Vashandi, Kagona, the Palace, Akawanda, Snabutere.
Saka muri kuda kuti matare atori matano api?
Ngavatora mari dzavo, vasina kuvabhadhara for 12 months chekutanga. Kana vakunga vati zvese vachaudza vachavadi vanhu ivavo, ngavati vapa payment package yavo vona vaone zvokutanga zvokuita. Because hazvingobatsiri kuti vangoti vanhu vanodzinga vanhu voenda mustreet vasina chavainacho. Saka isu tiri kuti izvo matare edzimhosva ngaati heroes ngaidzokere vanhu pabasa. Kana vasina mari yekuvapa package. Kana vane mari yekuvapa package, ngavapa package vanhu vaende kudzimba dzavo. Vonoona zvokuita zvokutanga zvine zvichamupenyu.
Saka matare akati achanzwa rini nyaya iyi?
Iko zvino hatiachane negeti because musi wokutanga kanga ndinonzwa musi wefriday. Musi wefriday ikazonzi loya werewenzi waibva kuHarare vakatoti ngatiora nemusi wemande. Saka mande yezuro hakuna chakabuda. Loya wedu akati udza anything.
Vashandi vangani vamuri kuumirira panyaya iyoyi?
Vatakaisa pabepa i161 because ndo vanga vari mpla wayo. But isu vedu vakadzingwa vanosvika kuma 300 something. Because all in all, vakapinga kupa 478 letters kusvika 31 July. Ndokubva vazokadzinge 21 letters musi wa7 August. Kureva kuti vanhu vese vakadzingwa vanosvika 500.
Tinonzwa kuti kambani yeNational Railways ichiri kuenderera mberi nekumisa vashandi kunyange imi muri kutora matano ekupikisa danho irori. Munoona sei zviri kuitwa nekambani izvo?
Haiwa, hazvisi zvakanaka izvozvo. Ndinozi kumisana vamazaka inyaya yekuti vanhu vanofanira kunge vachinzwisana ivo pachavo votaurirana because yese indastry ine union ka. Vanofanira kugara pasi votaura ndomutemo zvaunotaura izvozvo.